Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechina, kukadzi 6, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwewo kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiinto chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu wati kuti muhoro hausatenda hukwani. Saka tinozotarisa kuchiinto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara.
Vadzidzisi voronga kumwe kuratidzira vachiti mari yavari kutambiriswa mutero wembwa.
Chiri system 1 yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndevezanhu havanhingi. Hatapana chachinja.
MuBotswana yoronga kuita musingabere zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri izvo zviri kuramba kudzokera kumusha zvichiti kwakaberekera ingwe. Muchikamu chedu chemimhanzi tine hurukuro naRice Kagona akavamba chikwata cheBundu Boys. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vanoti kutanga nhasi nhengo dzavo dzichange dzave kuenda kubasa zuva rimwe chete chete pamasvondo maviri sezvo dzisakwanise kuramba dzichienda kumabasa nekuti mari yavari kutambiriswa pamwedzi ishoma. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vari musangano weTNF vachizeyawo nyaya dzemari dzemihoro idzi nevashandi nevashandirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Tazita kusvika padanho iri ndepekuti tichikuona kuti mamwe maboka anomirira varayiridzi vasvika pakupengesa. Saka papoti nzei dzega dzega tichange tiienda kubasa kamwe chete.
Munotanga rini iro danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati memasvondo maviri?
Announcement pataitanga nhasi kubva musi wa 6 kuverenga mazuva akatoenda kubasa nhasi zvinoreva tachasidzokera kubasa kudarika panotera kusvika musi wa 20 February. Saka kutanga izvozvi takutongoti tapedza makoperation atisakaita mavhiki apfuura yose takasara chitsungo chekuti kubva musi wa 5 February tichange timira kuenda kumabasa tichangoenda kamwe chete pamavhiki mairi kuitirawo kuti tiwane nguva yekuti tizviitirewo zvimwe zvingatipeirarama.
Tinoona kuti imi muri kuda kutora danho rekuenda kubasa kamwe chete mukati mesvondo mbiri iri asi hurumende yakabva kuzivisa mazuva mashoma apera yakuti yawirirana nesangano rinomirira vashandi reApex Council kuti munge muchiwedzerwa mari dzemihoro. Muri kuramba here kutambira mihoro yakawedzerwa?
Isu hatitambire hurukuro dzavaiita vari kuzvikorera fosi vachidzidza nekupinda mumabhoti nemamagemu avaitamba ikoko. Hatinei nazvo zvavaiita ikoko, hatitambirezve mari yakabuda. Isu taramba tichiridisa kuti tinoda mari kuti mushandi wega wega awane mari ichiitwa neinterbank rate dokuti tirarame mune environment ine inflation yakadai.
Tiri kuonawo muri kutaura kuti muchange muchipindawo mumigwagwa kakawanda muchiratidzira. Mune muchinyanyopinda mugwagwa mune zvinyunyuto zvipi?
Chinyunyuto chedu chikuru ndichochi chemuhoro wedu wati kuti muhoro hausatenda hukwani. Saka tinozotarisa kuchinyunyuto chechipiri chekuti tiri kuti dzidzo yedu munyika muno yaparara. Tiri kuda kurwisisa nekuti kuedzero dzevana dzekuti vabatwa nedzidzo zviwande zviwanike. Munoona zvaakuitika zvekuti varayiridzi vaakusvika pakutopiwa mari yandingatoti chioko muhomwe nevabereki kuti vadzidzise vana vavo. Hazvisizvo zvatinotarisira kana iri dzidzo yeruzhinji.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvi zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika zana izvo zvanga zviri muupoteri pamuzinda wedukwi refugee camp mubotswana zvinoti hurumende yenyika iyi yaramba kugamuchira chichemo chavo chekuti vasadzokere kumusha vachiti kukandwa mukanwa mamupere shingirai madondo anoti panyaya inotevera
Vapoteri ava vanga vakumbira hurumende yeBotswana kuti vapiwa ugaro wemunyika iyi kana kuti vatsvagirwe dzimwe nyika dzavangaende kunogara vachiti vanotya kudzokera kumusha sezvo kusina kumira zvakanaka. Vakuru vehurumende yeBotswana varamba kudaira mibvunzo yeStudio 7 munyaya iyi asi mugwaro raonekwa neStudio 7 iro rakanyorerwa mumwe wevanhu vanodarika zana ava avo vanga vachikumbira kuti vasadzoserwe kumusha. Hurumende yeBotswana inoti haioni kuti zvichemo zvavo zvine uremu hwekuti vangaenderera mberi vari muupoteri. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vakakiso mumusi havaoni zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvanga zviri pamuzinda wedukwi zviri muupoteri sezvakatiza zvematongerwo enyika. Nokudaro hurumende yenyika iyi inoti avo vanenge vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha pasi pechirongwa chekuzvipira kudzokera wega kana kuti voluntary repatriation vachaitwa musengabere nevashandi vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kuvanhu munyika iyi. Mutauriri wevapoteri padukwi vabekimpiro weza vaudza Studio 7 kuti Botswana ine rimwe nehurumende yezimbabwe kuti avo vanga vari muupoteri vadzoserwe kumusha zvisiri pamutemo.
Kana ili voluntary handi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezva. So you cannot force people to go back home.
Vaweza vaenderera mberi vachiti mamiriro ezvematongerwo enyika hasati asanduka munyika.
Chiri system one yaishandiswa namugave kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndevezanu havanhingi kuti hapana chachinja.
Mukokeri wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vade wamavhinga vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kuitwa nenyika yeBotswana kumbunyikidza kodzero dzevapoteri uye hazvienderane nezvinotarisirwa nesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo.
Senzira yekuzadzikisa chibvumirano chakaitwa nenyika dzepasi rose muna 1951 vamavhinga vanoti Botswana inosvingirwa kutsvagira vapoteri veZimbabwe nyika dzingavapa upoteri pane kuti vadzoserwe kumusha.
Ndo matanho anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapoteri vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Ruzhinji rwevapoteri ava rwakatiza kumusha mugore ra2008 richiti rinotsigira bato reMDC vamwe vachiti vakapisirwa misha pamwe nokurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf panguva yakaitika sarudzo dzemutengamiri wenyika dzedzokororo kana kuti run off. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti muzvina bhizimisi vaGenius Kadungure vapedza rimwe zuva repiri vari mutirongo vachipomerwa mhosva yekuita zveuori nekusabhadhara mari inoda kusvika zviuru makumi matanhatu zvekuAmerica pamotokari yavainge vatenga kuSouth Africa yemhando yeBentley. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti kanzuru yeBulawayo yapa mimwe migwagwa mazita kunyange hazvo izvi zviri kupesana nezvainge zvakurudzirwa nedare remakurukota. Kanzuru iyi inoti zvairi kuita zviri pamutemo. Hurumende yainge yati 6th Street Avenue inzi Emerson Mnangagwa Avenue asi kanzuru iyi yati hazvifaniri kuchinjwa. Bepa nhau repaInternet reNewZimbabwe.com rine nyaya yekuti nyanzvi munyaya dzezvemitemo nematongerwo enyika dziri kushora mapurisa nekunyora padandemutande ravo reTwitter nyaya yekuti kupwanywa kwemba yemumwe mutongi vagara inesu mawadze avo vari kutonga nyaya iri kupomerwa vaJob Scala yekuda kupidigura hurumende yavari kuramba kunogona kunge kuine chekuita nekutongwa kwenyaya iyi. Muchikamu chino tinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri kudzikwe moyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutukana kana kunyomba.
Makadiko pa Studio 7 napo. Taura natsoka ku Florida Roadport. Tatambura. Tirikunze kunoku South Africa. Tatambura. Hatina pedu. Tirikuzama kurarama asi zviri kurema kuti takauya vamwe tisina mapepa akakwana. Saka kana ukada kuwana basa raunozama kuti uwane, ndingochinzunza mapepa. Apa takasiya taapplya mapassport 2018 nanhasi asati abude. Saka torarama sei nayo muri yeZimbabwe, toita sei kuti udzoke kumba hazviiti. Kungoshingirira uri kuno ende wakatozviziya kuti hauna mapepa akakwana kana mari yaunowana 6 months. Hauna kana wekubvunza nekuti unongochingonza handiti kuzviziva kuti hauna mapepa akakwana. Tatambura vedue, tashungurudza, hatichazivi kuti uende kumba haudzoki nekuti mari yacho unoishaya yekudzoka. Ugare zvauri kuno, matambudziko anosangana nemhuri anorwadza. Zvinosiririsa life yatiri kurarama ina kumira zvakanaka.
Manhero akanaka Studio 7 mazuva sei, hamune shamwari nevatereri. Ndinoda kutenda avo varume vatatu avo vadzingwa nekugona kwavo kupupura chokwadi. Chasara kuti vanhu vadzadzisa kupupura kwavakaita nekuti vakabudisa chokwadi musake vadzingwa mukati mehurumende yeZambia. Kurati muzano mune uori wakashata, saka vabudisa information yakasingatenderwi kuti ibude musake vadzingwa basa.
Muri kuita basa vana Jonga akandimire. Muri kuita basa, muri kuita basa guru nokuti fidha, nokuti fidha. Ini chandiripo kutaura izvi motozviverenga mangwana nenguva kana kuti manheru zvanhasi, manheru kusuwa 5. Izvi zvameri Meri Chiwenga naChiwenga. Chiwenga akapedzera kutaura manje manje achiti vanhu kuremekedzana kutaurirana vachigadzirisana mudzimba ndiko kugadzirisana here kusunyepera mukadzi, achisungisa mukadzi achitonga achifosera matare kuti ngavamuise kuchikurubhi. Munhu arova munhu unomboiswa kuchikurubhi here kana nokuzi hatinoziva isu mhosva yekurova munhu ifaindi kuchikurubhi? Izvezvo wakuruza mari achiinda kuhighcourt kudarira pamusoro kuti andokumbira bail. Iye ari pane imwe bail, ondopiwa futi imwe bail. Hamboni kuti Chiwenga ari kutokonewa here ipapo?
Makadiko paStudio 7 apo. Muri kutaura namukoma chief ndiri paSouth Africa apa. Mujobe kumo. ZANPF zvainoita. Iye zvino vechidika vakuona uori hukuitwa navakuru vavo vakudzingwa mubato. Ndoda kukuti vataura chokwadi. Better must come. Nangagwa pano taende nehurumende yake.
Makadiko vashamarari vedu venhepfenyuro yavanhu, nhepfenyuro yegutsa ruzhinji. Studio 7. Ndini mukoma tinashe mazi ndiri muSouth Africa zvangu kuJoburg uko kwandiri kugara. Takadai kutiza nyika yedu ichipitigwa nekuda kwenhamo iri munyika, nhamo yaunzwa navakomana ava veZANPF vamwe vedava. Tatambura vana mukoma Jonga nekugara musango, tiri kushuvawo kugara pamwe chete nemhuri dzedu, vana vari kukura tisingavaoni.
Afora kwezvaita Studio 7. Zvakaoma ndikwanongoona kuti zvanika here vadzinga zvevanhu vayo vanga vaona kuti vaona kuti vabudisa chokwadi sehuori kwavari kuita munyika vava kuvadzinga. Ngori vati vanongoda vanhu vanongogara vachiita zvehuori ndo vavanoda kuti vagare pachigaro, havadi kuti vanhu vechokwadi vagare pazvigaro.
Ayo anga ari mashoko evatereri veStudio 7 asine nechekuita ndeStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 031 0318 ndinodzokorora zvakare 0012024650318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika vaRobert O'Brien vanoti China inofanira kubatana neAmerica neRussia munaurirano dzezvombo zvemhando yenuclear. America iri kurudzira kuderedzwa kweuwandu hwezvombo izvi pasi rose. Britain iyo ichangobuda mugungano reEuropean Union inoti iri kuda kudyidzana nenyika dzemuAfrica sezvo dziine vanhu bhirioni imwe chete nezviuru mazana maviri, uye Africa iri pachidanho chechisere panyaya dzezveupfumi pasi rose. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi dare reSenate ravhota rikati mutungamiri wenyika vaDonald Trump vasabviswe pachigaro pamhosva dzavanga vachipomerwa dzine chekuita nekutyora bumbiri remitemo. Kuvhota uku kwange kuchienda nekuti senata ndewe bato ripi, sezvo maRepublicans akawanda ndivo vabudirira kuti vaTrump vasabviswe pachigaro, asi vaMitt Romney ndivo chete vavhota kuti vaTrump vabviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vaBrian Musekiwa.
Hazvina kumboshamisa kuti outcome yabuda zvakadaro, nekuti chachiitika ndechekuti Senate tikada kuiongorora structure yayo yakanyanya kuwanda maRepublicans. Saka kuti ndione vachivhotera mumwe wavo out of office, handakuona kunge zvachaitika kudaro. And also that from the beginning pakatanga impeachment iyi, ndaingeona kunge nyanga iri something zviri political, not the offense itself. Zvinga zviri very very sketchy. Saka outcome iyi haina kumboshamisa.
Asi semaonero enyu, chii chinoita kuti ivo maRepublicans avhotere achitsigira vaTrump?
Chinoitika ndechekuti panyaya dzemaelections vakatanga dzati taxis yekuti vanovhotera mumwe wavo out of office, zvinobva zvakuvekena party and hapasina kutrustana. Saka vanhu vekuti vanongoda kungodi kungostika with maprinciples. Hatsingi muno politics muno maAmerica maprinciples yekuti as long as ukapinda muoffice uine mavalues nemaprinciples eparty, whatever zvinozoitika misikanzwa inozoitika along the way havazvione kunge zviri major kuti munhu angabviswe muoffice neparty yako.
Asi taona vaMitt Romney chete, Senator Mitt Romney vachivhota ivo kuti vaTrump vebato ravo ivo remaRepublicans vange vachibviswa pachigaro, munoona sei danho ravatora?
Pandavateerera vaMitt Romney vari kuti ivo is a man of principle. Saka maprinciples avo ndoaita kuti vavhotere mumwe wavo yepadi yemaRepublicans abude muchigaro. But at the same time ndiri kuona zvinhu zviviri. Either Mitt Romney munhu ari kuda kuti asimudzirawo iye profile yake kuti azokwanisa kurana again semunhu akamboruza, kana kuti anedaka naTrump because vakambokurudzana pamaprimaries before Trump apita pachigaro. Hatikuziva kuti which is which.
Ayo anga ari mashoko echizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muWashington DC vaBrian Musekiwa vari parunare muno muWashington DC. Muchirongwa chedu chemumhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi Rise Kagona uyo akavamba chikwata cheBundu Boys chakamboita mukurumbira, asi ave kuimba nechikwata chinonzi Jive Band achigara kuScotland. We'll be right back.
kune vamwe vechidiki vari kukura mazuva anaya vasinganyatsozive kuti mukoma Rice Kagona ndiani chaizvo. Ndiani mukoma Rice?
Mukoma Rice ndemumwe akatanga chikwata cheBundu Boys. Ndingati ndiye founder and band leader weBundu Boys. Kutanga kwaro taiko as from 1980. Chikwata chakabva muchikwata chainzi World Dragons. After 1980 taona independence takazofunga kuchinja zita ndobva tazviti maBundu Boys chikomemorata makomrades edu akanga abva kumuhondo vadzoka kumusha. Saka takabva tangozviti maBundu Boys. The word Bundu iro riri takanyanya kuritora pa pane kamwe kamelisha group kainzi Farabundo. Kazitaika kakangondifadza ndobva ndangofunga kuti no, since vakomana vedu vari kubva muBundu vari kuuya manje kumusha. Ikati zvinguva zviti isisi maBundu Boys commemorate makomrades edu akanga abva kumuhondo tapinda muindependence.
Saka nana mushakabvu Big Tembo makabva matotanga mese 1980 here apa zvakafamba sei?
Nyaya yana Tembo ndozvati vanhu vazhinji vanongofunga kuti Big Tembo ndiye akanga ari muridzi wechikwata and also zvinhu zvakagara zvichingotaurwa. Isusu takanga tamutora saspokesman wedu semunhu aifarira kutaura taura pane vanhu. But ari Big chai akatozoya muBundu tata Bundu yatovepo kare. Big akabva kuChinoyi, abva kuChinoyi akauya nebhendi rake rainzi Missing Tooth. Tata kuroja muhaifiriji manje tiya kuona moto manje nenyaya yekuroja tiva pano. Tiroja mamwe dzimwe dzimba zvekuti unenge uchingoraravo zvokungo pamwe pamba panenge pane shabhini ende zvimwe zvinomboziva maona. Simbimbine ingano iyi hatingati ndedu but ingano pasi chigare unongoziva kangano dzakare. Takaita simbimbino ndobva tangoitawo magitara akanakidzawo vanhu pamba simbimbine bija chimba chingano chacho chiyesi. Simbimbino yabva yatacha vanhu ndobva yaita hit. Saka zvese zvanhu zvakungotifambira zvangu tifambira. Saka ndikangoti 85 ndopa takazosiya paSaratoga takuti takuda kuita touring because ane masongs aakuzivikanwa ende kubasa ranga raakutiremera unoziva kana maane mahitsika unenge makuona kunge maakuseenzeswa.
Yeah.
Takuti regai timbotenderera kuti vanhu vatione kuti ndisu anani takaridza nzimbo idzi. Masongs ataidza mazhinji the very good even kune masongs ekuti aibva muvanhu like chekudya chose akabva kuna Safiri iyo munonzi yakasafemazi kati
kuna Mukadota.
Kuna Mukadota tamuona achiita play yake tikabva tamukumbira kuti muntu arikuda kuita song ngapa play yenyu izvi vanzi you are welcome. Ndobva yaita hiti chekudya chose. Akapuwa maroyalties ndara makompozers ake akapfeka bhachi rimwe rinodhura akauya zvikanzi afana muri kundoona here tikatinda zvikanzi muri kuona bhachi chekudya chose song yenyu yetaisaimon. But and we were very proud of it. Yeah. This is a very song from Safirio. Then kune mama songs anenge anenge Jekesa Jekesa akauya nemwe comrade amino nyaya ze scandal dzakamboitika mu government. Saka mwe comrade ndobva yachitipa song yainzi Jekesa Jeka nyika iyayi ndobva yaita hit foot. So you see we're becoming more lucky and everything. Munhu akaita chisong chacho akada kuti bidhaimbe oimba munhu atanzwe kwanse kuimba naye ndiye David Mankaba because David ainyora dzimbo dzake mune muchindevere because you are my test chindevere hatigoni. Saka ndiye munhu aitozongoshaura ega dzimbo dzake. But dzimwe dzese dzitaipanana machances naninga ane voice rakanaka tonotimba.
Aiwa muimbi Rise Kagona nechikwata cheBundu Boys nako Kambo wafungei Rise anga achitaura iye ari ku Scotland. Aiwa hama wadiwa chinobururuka chinomara. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vadzidzisi voronga kumwe kuratidzira vachiti vari kutambiriswa mutero wembwa. Botswana yoronga kuita mutsengabere zvaro zveZimbabwe zviri muupoteri munyika iyi zviri kuramba kudzokera kumusha zviti kwakaberekera ingwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastern Bellen.